very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, May the 18th, 2019. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tunga Milinkomo.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the announcement by the Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company that it is now managing power shortfall through load shedding.
We are also talking about the current fuel shortages around the country, although Energy Minister Joram Gumbo has assured the nation that things are normalizing following the maturing of letters of credit worth $50 million, which allowed for the payment of over 70 million liters of diesel and petrol currently being delivered to service stations across Zimbabwe.
The power utility company says it has effected load shedding to consumers around the country within the morning and evening peak periods of 5 a.m. to 10 a.m. and 5 p.m. to 10 p.m. respectively.
But consumers are not happy with the new arrangement, arguing that they would have bought a month's worth of electricity through the prepayment arrangement only to be deprived through load shedding.
What do you think about this?
Yebo Jonga, iyo umbuzo omkhulu esiwubuzayo lamhlanje kini balaleli emakhaya. Kuhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona uhlelo osolwethu lwenguhulumende olokuvalela lina balaleli lina bahlali beZimbabwe amandla kagetsi ngoba uhulumende uthi yena isitishi se-Kariba Power Station lapho aphehla khona amandla kagetsi amaningi. Sokulokusilela kwamanzi njengoba likwazi nje kubana izulu kalinanga ngemfanelo lonyaka. Ngokunjalo uhulumende usebhekane lokusilela kwamagetsi okukhulu. Yikho ke esesithi hayi ukuze siqhubekele phambili njengelizwe kumele silivalele amandla kagetsi ngelanga asevalwa for 10 hours. Kuqala ekuseni ngo-5 o'clock bayawavala khaxa baze bayawavula ngo-10 o'clock ekuseni ngokutsho kwezesa baphinde bawavale njalo ngo-5 p.m. ntambama baze bayawavula sokusiya phakathi kwamabili ebusuku ngo-10 o'clock 10 p.m. ebusuku njalo abantu abanengi balokukhonona okukhulu bathukuthele ngoba bathi lokho kuzaphazamisa kakhulu inhlelo zabo ngaba imisebenzi ngoba lanxa ubaba uGumbo umphathintambo obonayo ngezamagezi lokutholakala kwamafutha ezimota uJoram Gumbo esithi abamankampani kabasoze baphazamiseke. Abanengi bathi kayisilo qiniso lelo ngokunjalo amankampani amanengi azaphatheka kube azawavalelwa lawo amagetsi asuke abe lenkinga yokusebenza okuyinto ebikwa izaphazamisa njalo umnotho welizwe. Umbuzo omkhulu esiwubuzayo kini balaleli ngothi kambe ukuvalwa kwamagetsi lokhu ukuliphatha njani njengoba siyakwazi ukuthi sokuqalisile kuqale ngeviki edluleyo njalo kuqhubekile njalo namuhla kuyiwa phambili kukhangelelwe ukuqhubeka okwesikhathi eside. Yilo udaba esingalo lamhlanje Jonga.
Ongu mthungameli, nasi tiri kutarisa nyaya yaziviswa nekampani yemagetsi inonzi Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yekuti vaisa urongwa hweload shedding kumbodzimwa kwemagetsi hanzi kuseni na 5 a.m. kusvika na 10 a.m. vanombodzima magetsi maawa mashanu ayo. Kozoti kubva na 5 dzemanheru kusvika na 10 dzeusiku vodzima zvakare magetsi mamwe maawa mashanu zvichireva kuti pazuva munogona kurasikirwa nemagetsi kwemaawa anokwana kuita 10 kunyange ivo vari kuti zvinogona kusafamba saizvozvo zvinogona kunge maawa ari kudzimwa magetsi ari mashoma. Asi vatiwo maawa anodzimwa magetsi anogona kuwanda kupfuura 10 iwayo nenyaya yekuti zvinhu zvine zvakamira sei nekuwanikwa kwemagetsi. Dambudziko riri kutaurwa nekambani yezesa iri kuti rakonzera kuti magetsi anga achizodzimwa kana kuti vaite urongwa hweload shedding hanzi kuderera kwemvura. kuno gaiwa magetsi kugwenyaro kariba hanzi mvura ya dzikira zvisingaiti kotiwo zvakare kuchi kuno gaiwo magetsi kuwange anogaiwa nemarasha hanzi kune dambudziko zvakare rekuti marasha acho anenge asanyatsowanika zvakanaka uyewo mishina iriko ikoko inenge yati sakare zvekuti haichakwanisa kufambidzana nenguva pamwe chete nekuti ari kutengwa kubva kwenyika kunze kwenyika tinonzwa kuti vari kutenga magetsi kuMozambique vanenge vari kuti ari kupinda mashoma ndo zvakavimbiswa kana zvavimbiswa negurukota rezvemhando dzemoto vajora mugumbo kuti zviri kugadziriswa vati kune makambani anokwana kuita 34 kana 34 akapiwa maresinesi rekuti ekuti anga achipa nyika magetsi esola kana kuti ezuva anobva muzuva hanzi kune makambani iwayo asi zvinogona kuti nonokei nekutiwo anenge achishandawo nemaya makambani ekunze kuti vange vachiwaniswa zvavanoda kuti vange vachipa magetsi munyika pamubvunzo wekuti magetsi angagadzirika zvariini kana kuti zvinhu zvingagadzikana riini munyaya dzemagetsi vagumbo vanenge vatopa kuma2022 kokuti pane papera kugadzirwa maprojects ari kuhange hanzi 7 ne8 ari kugadzirwa ikoko ndopavanotarisira kuitawo nyaya yekushayikwa kwemafuta ekufambisa edzimotokari vari kuti pane urongwa hwevanoti maletter of credits anoshandiswa mukutenga mafuta kunze kwenyika vari kuti anenge aibva saka zvaakuita kuti nyika inge ichikwanisa kuwana mafuta hanzi kune mari iri worth $50 million yanga iri maletter of credits iwayo yaibva iri kupinza munyika mafuta anodarika 70 million liters zvinoreva kuti nyika inenge ichiwana mafuta ndofunga kwemasvondo mairi matatu vachitaurawo zvinhu zvinobva zvazogadzirika nekuti zvigamba zvinenge zvichiramba zvichinamwa kana kutobva pasonwa muchira mutsva nekuti zvinhu zvine zvichienda zvichinormalize hanzi zvinganonoka hazvo kuti nakei asi vataurai kuti vava kurara hope dzerugare nenyaya yemagetsi yefuel kutaridza kuti vane chivimbo nekuti aiwa zvinhu zvaakunaka munyika asi mubvunzo ndewekuti imi muri on the ground muri kuona zvichinaka here ndizvo zvakamutungamiri
hongo ndiizvozvo jonga and we are now joined by our first guest that's Mr. Ambrose Swindi of the Bulawayo Progressive Residents Association Mr. Swindi good evening and welcome
Thank you. Good evening, Mr. Nkomo. Good evening, my friend, Jonga, and a good evening, listeners.
Thank you so much, Mr. Swindi.
Let's dive in, Mr. Swindi. How is the situation in Bulawayo?
Well, the situation in Bulawayo is very bad. If we're just walking around the town, we'll find that wherever there is fuel, I talk about the fuel first, wherever there is fuel, they are very long queues. And the challenge is that people were a bit relaxed and were hoping for the best since the Honorable Minister last week on Friday had promised the nation that in the next 2 or 3 days we'll be having a lot of fuel in filling stations. But the truth of the matter as we speak now is that which has been promised is not showing. And as we speak, you'll find that even after this very evening, at night, as we are speaking, people are still queuing, trying to get some fuel. And it's really frustrating a lot of people. And such even business persons are so much frustrated. You'll find that you'll see these big lorries, buses, queuing. And some of these lorries are supposed to be on business, ferrying goods from point A to point B, but they are queuing there. And to us, that this move is unproduction. And they bring down the economy, which is already bleeding. When you are looking at buses, there are people who have got programs who need to travel from point A to point B. But all those who are grounded, all those buses are still in the queue. The situation is so bad.
Vasvindi, regai ndikukanda mubvunzo. Hamene kuti makasununga here kutaura neShona kana kuti ndokuluma.
Ndokuluma.
Zaita kuti hanzi mwana atsva kudumbu amai vatsva kumusana nina Sidebele Sami is limited
okay.
No problem you know there are some people who are saying that the fuel crisis is over exaggerated because as the minister mentioned earlier that some people they may have half full tanks but they still need to top up. What do you say about this? Is this the cause of the fuel shortage or is definitely there is no fuel?
Well, the truth of the matter, implies that there is no fuel. The issue of saying that people always want to top up, not these days. You people used to do that before the fuel price went up. But now the fuel prices are so high that even if people are queuing, somebody is prepared to go and queue for hours, say 3-4 hours, but still it just gets there with just a few dollars. He just puts what he is able to do. It doesn't even fill up the tank. In the next 2-3 days, he'll be looking for fuel. But during those days, it was different because whenever you got the chance, you were prepared to fill because the price was down. So it's not correct to say that the issue of the fuel queues or shortages is what it is. It's really, as I can say it. You'll find that some people really leaving their cars somewhere running with these jerrycans because it can't even move from his house or from his workplace to the filling station. The issue of the fuel challenge is really. And mind you, we've got these commuter-owned buses. We need fuel on every hour, to say the least. And they spend a lot of their time queuing. By so doing, they're losing business. It's a fact. And whenever they queue, they don't have much money. They don't even fill their tanks. After a day, they want to go back to the queue. That's the challenge we're facing in Zimbabwe. And this is not helping the economy in any way, because as we speak now, already our economy is beating. And in this situation, I foresee us getting the worse situation than where we are at the present moment.
Mm. Thank you so much. Mr. Sweetie, please do stay on the line. And Tungamili, we have Mr. Masimba Kuchera on the line. You can greet him.
Masimba Kuchera is an economic analyst. Mr. Kuchera, good evening and welcome.
Good evening. How are you?
I was Sekuru, right?
For a day, or for maybe 12, 15 hours. That's one issue. Pazamisa abantu makhaza. Second issue ngeyokuthi abantu abalama business abo abancane abobhabha labo bani abalama business abo abancane abaphekayo and so on labo bayaphazanyiswa ngoba baya bengakwazi ukuthi amagetsi azabuya sikhathi bani and i-business lawo bayase-force ukuthi bathenge ama-generator kumbe bathenge ifuel engukhoyo ukuze i-business lihambe so sokubanga ukuthi intengo ikhwele ngoba ukusilela kwamagesi sokushitsho ukuthi abantu sedinga amanye esingathi ngama-alternatives ezinye iy'ndlela ezokuthi ama-business aqhubekele phambili so intengo iyagcina ikhwela kuzakhamizi bese sibhadalele imali eziningi ukwedlula ebekumele sizibhadale.
Kudaba lwama alternatives khonapho ungaba le generator nxa amagetsi engekho kodwa kusuke kube nzima njalo ngoba lamafutha ezimota odiesel labo petrol abasetshenziswayo kuma generator lawa ayasilela lawo mafutha
njengoba ngijilo ukuthi i-generator lingaba khona sibili kodwa ukuthi ukuze uzuze amafutha angikhona ukuthi ufake ku-generator iyabe into enzima kakhulu indwendwe zangkhona zinde kakhulu othi nxa kuyikuthi small business ophila ngama-small profit quick returns esawafundayo ku-commerce kuform 1, form 2 ngesikhathini ezedlula laphana uza khumbula ukuthi isikhathi nxa ungekho uzama ukubamba lisi izinto laphana ibhizinesi encane leyo yabe lingahambi. So uyazinika uduko olokuthi abantu isikhathi sabo esokuba productive siphelela kuma-cues lawana athiyetshiyeneyo awe-fuel awe ukuswelakala kwamagesi nokunye okuphazamisa ukuqhubeka kwe-economy ngendlela esiyithangele ukuthi ingahamba ngayo.
Siyabonga kakhulu baba. We have a listener, Mr. Masuku.
Lo Masuku ecingweni. Kunjani Masuku?
Hayi mina ngikahle baba, kunjani?
Hayi siyaphila. Usixhuma ungaphi kwendawo?
Lapha ngisenkabazi eGwezi.
Kuliphatha njani ukusilela kwamagetsi khona ngapho? Kumbe lisesikhosini kahambi?
Hey, le nto vele kayisakhulunywa ngangayo. Sesijayele khona kule langa elilodwa mpela.
Yebo kithi.
Asazi ukuthi mhlawumbe kuzosilisa ngaphi, ngoba into lesi selilidubo likhulu kakhulu.
Manje idubo liyajayeleka yini Masuku?
Ungayekela ukujayela udubo lapha, ngiyathemba ngabe kathesi bafowethu alihlelamtsheli ngani ngiyakhuluma naye ngoba vele abantu bonke esingisi sendike kwenezinzima kakhulu. Akulagesi, akulamafutha ezimota, kodwa uyazi ukuthi sesingani vele sesijwayele.
Ungalujwayela phela ugcina ubona impilo isinormal, uphila nje, you know, barely surviving ungelalutho. Ugcina uzuthola hayi sokuyimpilo yansuku zonke, sokunormal nje, akusekho obona ukuthi mhlawumbe kudinga ukutshintsha.
Sazi ukuthi ungajwayela, ungamukela sizathilo futhi. Nawa uthola isikhathilo soneso uyagcina susikhotha lapho yakusithenge khona futhi ngoba vele sekuyinto engashetheenawe ndawo. Ngoba ngawutshela ukuthi ukuze uthole isiweni lapho ekhaya la mhlawumbe kuyakuthathela iminyaka emithathu uyalala elayinini uvuke sufika ukuthi mhlawumbe kuwasuzafika sithole ukuthi thwasisidintela iphelile ipetroli siphelile sizaye kuye kwelinye igaraji. Manje into esingimali isakathesi nanku-ke siyabona ukuthi wakhona ukugesi akekho right. Ama-generator azaqalisa ukudima kathesi, izitolo ezinkulu zinama-generator inkala kade zama-generator khathi manje amafutha akhona ayabe ezevelela kuthi angaba khona kuthi sezasilela kuwesi kanti ezakuo.
Hayi siyabonga Masuku ngokungena kuhlelo.
Hayi nami ngiyabonga.
Anzi nava Masuku ha namota ijaira. Anzi namota ijaira. Ameno ino jairi ke.
Anzi ai jairi ke. Namore gaiti muzwa kuna wa Joani variparu nare kuti namo ino jairi ke. Makadi baba.
Lino fara amka na makadi no.
Ndiri mpenyu zita mati ndiani?
Ndi Joani.
Joani. Muri kupi wa Joani?
Ndiri kwa Mutare.
Mutare. Hanzi na vama Suku hayo watasu jaira namu ya jairika ya minu kutumunoti.
Namu ya jairika za chose. Namu ya jairika za chose. Mkatarisa imini zira rangu za mchiri mwano chibiki bandiri ndine 30 years. Patu kushika parisi na nisa tu nda ashando basara kutu nikati nika ashando ndakaito kuskuru ndika pasao patu kina nasa ashando ashando basara kutu ndo ziwo pisli. Nungu ziozo mungu fudzira wanu mwende ni chikuru koza ndo za mungu kushika parizi. Saka anigambo ti mdingati ta jaira na amu nguda kwa hizo zozo ngutu ufika singa ike.
Ndisho. Saka munoti ine mata mzikati ukurukura ya kushaikwa kwe mafuta edzi motokari kushaikwa kwe magetsi tanzuka load shedding.
Ni nchatungu kumbira ni chungu ti wakuru nga wata urina. Tuone tokutangira. Nekuti mukambotarisa takambongeita nzwi tapiwa mabhazi kuno kwamutare pane mabhazi atakambopiwa aya akambofamba inzi zupfu zupfu pakutanga aifamba zvakanaka mabhazi aya bati pari zvino kwandiri kuno kabhazi racho rakufamba kahwani zvokutoti vemakombi vaya vadzoka futi vabva vakwidza mari dzavo dzemakombi saka kusvika kwacho hakuperi Runga murungone izvato yavatoni simba zvemakombira yavawedzera mari. Bazi racho rombodzera kafarugona kuita 4-5 days kusina bazi. To pamupati tatosara kutofamba netsoka. Bhozi mari dzacho dzakawandisa tichidzipanisa.
Asika mukoma Johani kutaurirana kuripo kakudhara. Handisi pane mapato ari kuita dialogue iri kutonzi iri kulonjwa musi wa 17 mwedzi uno.
Dezvikabudirira chandiri kunyanya kuchemera dezvikabudirira semataurirano aruzvi hazviri kuitwa kwete kuti poshaya chinobuda pakashaya chinobuda ndokureva kuti nhamo yayo yamanji irikuramba ichienderera mberi apa isusu tine tarisiro yekuti pamwe zvichaendawo nepamwe toonawo pekutangirawo tofarawo sevana vezimbabwe but ngavawirirani ikokoko zvibatsirewo isusu kunoko hoza haataniita mukoma jonga hapana chiri kubuda
ndizvozvo
atarwadziwa ndubine pazimbabwe iri kurwadza.
Aiwa, tanzwa muchitaura ndofungawo vamwe vacho vamuri kukurudzira kuti vataurirane vanowana wana vaudzo kuti aiwa hanzi namukoma Johani vari kwamutare taurirani zvinhu zvinake. Asi kazhinji panenge pachirwa nzou uswa ndohunotsokodzerwa ndozviri kuitika kuvana vezimbabwe. Matambudziko iwayo kusvikawo paita national dialogue yamuri kutaura iyoyo vanhu vanomboramba vachishupika. Thank you so much mukoma Johani.
Aiwa ndokutendai mukoma Jonga.
Thank you so much. Ntunga mukoma Johani calling from Mutare. He says things are tough, but the way out of this is only national dialogue. And already there is national dialogue. There is, I think, a date has been already set, the 17th of May, for the launch of the national dialogue. But for many people, they think that that dialogue without the MDC led by Advocate Nelson Chamisa is not dialogue. I think that is what also Mkoma Johani is thinking of.
And Nevamo is 0+0.
Yes. Zvakaoma. Regai nguya dei uchidza vateereri nditungamiri kuti they can join us by calling us right now on 001-202-619-2077. And we are also on WhatsApp 001-202-465-0318. And you can also find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voindewele.com.
It's 23 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe, and here in Washington, it's 28 minutes past 2 o'clock. In the afternoon and tonight, we are talking about power outages that started last week and the shortage of fuel, which has been ongoing for quite some time now. And on the program tonight, we have Masimba Kuchera, an economist, as well as Mr. Ambrose Sibindi of the Bulawayo Progressive Residents Association. Coming back to you, Mr. Sibindi, umbigo ovele guzesa sponile betwaisa izakhamizi ukubana lisebenzise amagetsi ngonanzelelo lingadlalisi kakhulu. Bathi bona domestic geysers, swimming pool pumps, jacuzzis, and other related equipment should be switched off at peak times for more areas to have power. Kutabala magizas lapha ekucitsheni amandla kagetsi, ungathini kakhulu sikhangela ukubana kuyabe sokumele ligeze ngamanzi aqandayo ekanti isikhathi somqando kulamakhaza isikhathi sokuqanda?
Ngiyabonga Thungamile Ngomo. Yilihlupho esiba lalo eZimbabwe esihlala sikhuluma ngalo ukuthi izinto eZimbabwe azimanga kuhle, kodwa silabantu kumbe silohulumente ongavumiyo ukuthi athi ukuthi into azimanga kuhle. Ungananzelela izikhathi ezibaliswayo abatho ukuthi ngalesi sikhathi amandla kumbe amagesi azabe engekho, yizo kanye izikhathi lapho umuntu owadinga khona kakhulu. So wadinga indlela ezijeneyo, abantu fanele bapheke lo phekileyo asibadla ukudla okuqandayo, ngoba abezempilakahle futhi bathi ukudla kudle kukhudumala, kufanele kukhudunyezwe, izikhathi futhi zenezwa abantu bevele emsebenzini kumbe sofayele bavuke baye emsebenzini, izikhathi abantu okufayele bavuke bageze kugezela abantwana besikolo, abanye abantwana abancane abasemacresh, abanye abasemaprimary. And sinanzelela isikhathi esikanje vele sikhuma isikhathi somqando ukuthi kuba nzima ukuthi umuntu ageze ngabaqandayo. So kusitsho ukuthi abantu sokuzabe sezozanza ngamandla ukuthi bageze ngamanzi aqandayo. Sinengozi yokuthi abantwana abancane egeka amanzi aqandayo sephumesa isikolo, usengahlaselwe imikhuhlane etshiyeneyo, konke leyo flu, umntwana afike angasayenzi kuhle isikolo. Njalo vele khonokho kuyasithathela amalungelo ethu njengabantu. Ngoba impilo esiyiphilayo kufanele ngiyiphilayo, ngifisa ukuphila so abantu bami baphathe so ngingetheke kanje empilweni yami. Kodwa nxa ngenxa yokuthi silayo izesi sesehlile ukuthi singamagetsi esingenele empilweni zabantu, isitshela abantu ukuthi iphila ngalindlela phila ngalindlela, nohulumende la ubukele kenzi lutho, phela sengakhohlwa ukuthi indaba leseyo ndaba yokuqala. Kuyakwaye kwenzakala ngale muva waba le shedding isibuyile futhi lokhu iphindaphinde. Kulohlupho olukanti ikungani uhulumende engaphumi le ndlela ezibambekayo zokuthi uhlupho lwamagesi lulungisiswe, ukwenzela ukuthi ngaze kuthiwa amanzi ayehlile ngale eCaribbean kube lo plan B, ngoba phela kathi siyakwazi uhulumende yethu ubhizi uyamzwa kuthiwa bahambile climate change conference, bahambile emdlalweni ye-climate change. Kufanele bakwazi ukuthi into lezi zonke amazwe akuya phansi e-climate change abahlale bekhuluma ngayo, behambe besiyangena izifundo ezijiyeneyo, bengena imihlangano etshiyeneyo, kuzenzakala. So umbuzo ukuthi njengohulumende benzeni, ngokunjalo kukhanya benzi lutho. Yikho abantu beZimbabwe bongathi bayakhonona ukuthi balo hulumende ongananzeleliyo esingathi thina kahlelekanga kalanihlelo ezingamela ingozi yokuthi ngasokunjenzeni. So ke iqiniso elikhona yikuthi abantu beZimbabwe kathe sisiphathi kosupho olukhulu, and ngalokho ukuthi kuzahamba amagesi lokho sitho kuzafekta impilo. Njalo silabantwana abafundayo okufanele babhala ama-homework bevele ezikolo, zenele zikhathi ezivalisiwe kufanele babhala ama-homework. Umuntu engathi yebo abavuke ebusuku baba ngama-12 kuba bavale, kodwa ungananzela silabantwana abaseprimary okufanele enze i-homework masinya alale masinya ngenxa yokuthi angumntwana omncane kakabi, kuyabafekta abantwana khonakho. Labona abasesekondari abanye kufanele o-form 1 form 2 enze ama-homework masinya, umuntu ayelala aphumule avuke evuke esesikolo, konke lokhu kuyabaafekta ngoba amagesi abe ngekho. Ekuphetheni komnyaka abantwana basenze kuhle sokuthiwa abantwana benzanga kuhle, kanti kuyimbangela yakhona ukuthi abantwana banikwa ngamathuba amahle ngokuthathelwa amagesi ukuthi baqhubeke bebala izifundo zabo ezamawomeka ngesikhathi esiyiso.
Siyabonga mnumzana Sibindi, qhubeka ubambile.
Thank you so much. Ntungamileri katigonzwa kuti vateereri vanyora paFacebook veshona vari kuti hanzi namkoma Justice Janga hanzi vatadza kupedza urombo vakutofunga kupedza varombo vacho. Then Richard Moyo, ndofunga ndimfundisi Richard Moyo, hanzi zveshuwa nhamo yaberekerwa muZimbabwe nokuti kuona magetsi achishayikwa zuva nezuva kwe 8 hours pazuva zvinotevedzera kuuraya nyika, uye vanoashandisa kuita business navo zvatovaomera, uye kuona basa rava kutoparara kuvazhinji, makambani asara ava kutovhara, zveshuwa Zimbabwe yafa, uye mafuta emota akwira hawanikwi, uye vazhinji zvavaomera. Kuita mukoma Justice Janga ndio vanyora zvakare kechipiri, hanzi huori ndio vauraya nyika iye zvino, mafuta akazara mumukoto vari kutaura pa black market, hanzi fuel izere. Kuita Discipline Gilson Madanire, hanzi hurumende ngaibvise RTGS, uye vanodaidzira zvirango vaya ngavaende kuAmerica vandoti zvirango zviya zvotambudzawo nesu, saka bvisai. Ndo zvabva kune vamwe vateereri. Tombonzwa kuna vakuchera, vakuchera, taona vevezesa kana Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company vari kutaurayo kuti nyaya yekudziisa mvura yekuti vakuchera vanoti handigeze inotonhora, hanzi magiza aya zvenyu zvekuswima swimming pool, mombodzima majakuzi modzima nemimwe zvimwe zvakadaro zvinoshandisa magetsi nguva idzodzo dzekunge magetsi achidzimwa kubva na 5 kusvika na 10 dzemangwanani, kubvawo 5 manheru kusvika na 10 manheru. Hanzi dzima izvinhu zvakaita saizvozvi idanho ramungaona richishanda here? Tanzwawo zvakare minista vachikurudzirawo nyaya dzesolar solites, vamwe vanoti zvinhu zvakaita semagiza nezvimwe zvakadaro zvinogona kushanda muchiisa masola. Zvinhu zvamungataura pamusoro pazvo here?
Dambudziko ratinaro mukomajonga ndevekuti tine hurumende
inowanza kuda kutuza zvekuita asi singade inowanza kuda kutuza zvatisingafaniri kuita asi isingafaniri isingade kutuza zvekuita hurumende yakatomomuka ikaita chirongwa ikati taakuda kuisa mari kuti tichikutorerai magiza enyu emagetsi tikubatsirai kuti mutenge esola chirongwa ichocho tikatibvunza kuti takaenda kupi vanokatanga kukakabira nhau iri iponde kuti kuvana 5 kusvikana 10 ndopanomuka vana vedu vasikuru venyu mukoma sekuru Jonga vachienda kuchikoro vana veprimary kuti ngatitivati ngavasageza mvura inotorora nguva yechando inei taakuvakwezera zvirwere zvakafanana neflu nezvimwewo zvirwere zvinotozoita timuritse imwe mari yakawanda kuti vaende kuchipatara tinorapwa ndonguva futi yekuti kana takadzima magetsi nguva iyoyo ndonguva inoitwa homwe tine vana zvikuru sei kuma 5-6 iko zvino vana vatoenda kunorara ndosaka musiri kunzwa ruzha hapanapo inhau yekuti nguva dzavo dzekuvata dzadini dzakwana asi kana pasina magetsi manje pane nyaya dzehomeweki dzinenge dziripo saka isusu tinofanira kuita kuti hurumende iite zvinhu zvainenge ipedze zvinhu zvainenge yavambana nazvo yange ine zano rakanaka rekuti ngatidini ngatibvise magizi aya emagetsi tiise esola asi nyaya dzinoenderera mberi iko zvinova kuti dzimai dambudziko ratinaro nderekuti hatina kuziva vhiki rapera kuti unyarida kunge kusina mvura yakakwana tikarangarira kunana February Machi vanhu vekariba Zambezi Lake Authority vakaemwara vakati mvura yedu haisi kuzokwana asi takatadza kurunga zvakanaka kuti tinge tiziisa vanhu nenguva kuti ndo zviri kuitika tajaira kutuma vanhu mukuronga kwedu dai hurumende yedu yanga yakatirongekei chero pacyclone paipai takaziva vamwe vanoverenga mapepa nhau kuti kuchauya cyclone asi hurumende yaitoita sekushamisika ishoita kunge tarohwa neshamuna mwari asi nyaya iripo tajaire kuti vakaziva vakapfimbika information vakapfunda information vakasada kupa vanhu nhau iripo taitaende kuti hurumende inofanira kuimprova communication pakati payo nevanhu ichivaziisa zvinhu zvinenge zvichiitika dai zvese yakatanga kuronga zvinhu zvemaepreoriiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Harare apindo zvakare pachirongwa. We are now joined by Mr. Precious Shumba, who is the director of Harare Residents Trust. Welcome to our show, Mr. Shumba.
Thank you. Good evening.
Welcome. Thank you. We are discussing about the fuel shortage and the load shedding. And as the residents, we understand you are not happy, especially with the arrangement by the power utility company for making sure that you are deprived of power for at least 10 hours a day, despite paying for the electricity through the prepayment plan.
Yes, you see, the majority of the people who have prepaid electricity meters pay in advance to the Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company in anticipation of a consistent supply of electricity paid for. Unfortunately now, the majority of the households who have paid to ZESA have to endure on average 5, 6 to 7 hours daily without electricity. That is most unfortunate as it increases the burden of energy consumption at household level. Think of a family who has paid, say, $40 for their electricity for that month in advance, in anticipation of electricity, and it's not there. They have to buy paraffin, they could also buy firewood, they can also buy gas. But these three other alternatives are not readily available to the ordinary person. So it means that instead of using averagely $40 a month, they have to spend probably another $50 purchasing alternatives. Thus, the cost of supplying power at household level rises to around $100 or $110 every month on top of the electricity that has not been supplied. So the argument that is always been raised by ESA is, okay, when people have paid and they have not used it, it remains their electricity. They will still access it when it is switched back on. But that's most unfortunate because in a month, the cost has doubled. So it means that life becomes more difficult for the ordinary person. So most residents have purchased probably meat, they stocked it in their fridges, and in the absence of consistent supplies of electricity, the residents are losing what they would have bought in anticipation of a constant supply of power.
Mm-hmm.
So to us, we feel that the power utility has not been honest with electricity consumers. They have not been consistent in their messaging about the exact situation. Their explanations and justification.
Thank you so much. Vashumba Rambaya muri parunare tingotora mwe muteereri. Thank you so much.
Lo mlaleli lapha ecingweni jonga kuthiwa ngu-Ede wa kunjani mnumzana?
Ngiyaphila njani la?
Siyaphila ngumama. Isibongo sakubani mama?
Sakodewa.
Oh, ngudewa. Aha, siyabonga madewa ungena kuhlelo. Usixhuma ngapi wendawo?
Ikontuthu.
Aha. Unjani umuma kontuthu khona ngapha?
Amagesi yiwo ahluphayo atholakala.
Yebo kithi. Ungathi kuliphazamisa ngayiphi indlela manje kuhamba kwawo?
Asikwazi kona babantu. Anti amagesi siyathela. Nathi sithenga lapha amagesi. Anti sithenga ngemali. Kumele bakwata amagesi abantu.
Ngithi empilweni yakho madewa ungathi ukuhamba kwawo ukungabi khona kwawo kukuphazamisa ngayiphi indlela?
Nxa ulamafriji anti akukwaziyoisevezidura uyakuthenga wafaka efriji amagesi angahamba sisesefrijini ziyawonakala.
Mhm.
So utata ahamba amagesi akho 4 days.
Isikhuluma nje akhona kumbe kakho?
Akhathesa khona ekuseni ahamba.
Yebo kithi. Se lipheka ngani manje nxa engekho? Lingena iganga lidinga inkoni kumbe ziyathengiswa?
Le mali yethengi yokuzena imota ihlala izenkulu.
Zithengiswa ngemalini zona?
Ezami ngazithenga kudala $15. Khathesi angikwazi ukuthi ngisebenza malini. Zonke zonke sezidula sabambeli.
Hayi, siyabonga madewa ngokungena kuhlelo.
Orayithi, alani bonini.
Abo ndi amaidewa vari kubulawayo hanzi takurarama nekubika nehuni kunoko. Saka ndafunza kuti dziri kutengeswa mari yanza dzangu ndakazitenga kudhara ne $15.
Kuti zvinhu zvakwira.
Yeah, yanzi.
But it ntunga, it reminds me of a project yakambo driver. Yeja trofa. What happened?
Yeah, that's almost laughable because if you look back, there are so many projects that the government has pursued before, and instantly you cease to hear about them. And you talk about the solar farms.
Yes.
They touted so much in the past 2-3 years. Right now, there's nothing about it.
Yes, and that was the Gwanda, and then there's one.
And the controversial Chivayo Gwanda project.
Yes. Maybe Mr. Swindy can help us there. Mr. Swindy. Hello, Mr. Swindy.
Yes, I can hear you.
Yes, you know, we are talking here about the Jatropha project. Do you have any idea what happened to that? Because that was one of the alternative sources of fuel that the government was promising to make sure that things are okay in Zimbabwe. Many farmers got that Jatropha seed for free, and they are now stuck with that.
Yeah, true. In fact, as we are saying, that we have a challenge in Zimbabwe, that we have got the government that will announce things and promise people heaven on earth, and in the next day they forget about the product, about the same product or the same project they're talking about. I think even those who are talking about that program or that project, if you ask them today, they may even run away because they've got no answers to it. So really, it's an interesting issue that we are really talking about, but we believe that if they were sincere and pursued that possible project and they put enough resources and everything, possibly we'll be talking about something else. But to us, those are resources again that were wasted. Those are initial resources wasted, because if you give people seed for free, you say they must do it, you see nothing happens and nothing is done. And at the end of the day, they answer the citizens of this country, because to us, we believe that was our mind to say that what happened to it. I do agree with you that I've got no idea about what will happen with that thing, and I've got no trace of it. Neither do the same farmers can tell us what they did. I think they're also in the dark.
I know. Maybe Mr. Kuchera is an economist. You can help us there.
As I said, we have a NATO government, NATO, and not the European non-aligned political organization, but NATO is a no-action, talk-only government. We like big announcements and big conferences things, but in terms of implementation, unfortunately, we are very much lacking. So we find ourselves in a situation where you promise people a railway line, which you always relaunch during election time. We actually operate in election cycles, which is one of our problems. So we have all these projects. I think on paper they are there. The Minister of Energy is waiting to unleash them to the people, but they are just waiting for 2022. So that at least the party will have something to talk about in 2023. So this is the challenge that we have with this government. But I think, you see, what is more important and critical, which we are losing sight of, is that the economy operates on hours of production. Now, if you are spending hours in queues of fuel, if you are spending hours not able to generate electricity for your business, the economy is eventually affected. So these things may look and seem as if they're a household problem that Comrade Shumba and Comrade Chwindi, as leaders of residents associations, are talking about, to say now our chicken has gone bad and what our pork that we bought has gone bad. But the real key issue is that also the economy in itself will be affected. and it will be affected big time because we have now a situation where we are losing productive hours. And the other thing, finally, is that our problem is corruption. The reason why some of these things are not taking off is there is money set aside. We give it to one weak male chief who does not have any idea of how to do these things, and then that money is abused or misused. So this is also then the other problem, corruption. We give money to people who don't know, who don't have even an idea of what they are doing. Now we have a situation, to give you an example, at Sinara. We bought a gym for our chief executives of Sinara. Maybe after thinking of how much to allocate to every road, they needed to go and relieve themselves. But we even pay subscription for gyms for them elsewhere. These are public. So I'm saying we because it's the taxpayer who is doing these things. Eh? So it's said that we are not even bringing those culprits to book. There is no, we don't care about efficiency. All we care about is what do you want to do, and we don't care about efficient use of resources. So now we even have 60,000 to allocate for people for their head. Stronger dialogue on the Mari, why for a barber shop, to a manager is Nara. Nantunga, they are not going to get up for us to be 1,300. Chita Mari.
Thank you there, Mr. Gutshera. Esikhangele imbiko lapho esithunyelwa ngabalaleli kulo Muzi Ncube uthi yena Zimbabwe has an abundance of uranium deposits to alternatively build a nuclear power station, which is a clear winner on reliability and protects the environment more even. In Zimbabwe, uranium prospection and exploration is being performed by AfriSino Mining Resources Limited and the Zimbabwe Mining Development Corporation. Can Zimbabweans get an update on these developments, please, so that we know how far this exploration has gone so far? That's Muzi Ncube there. And I must hasten to say that the other project, Jonga, is, remember the government once told us that they had discovered diesel oozing from
Chinoy,
a rock.
In Chinoy.
In Chinoy.
Yes.
And it's quite a diesel by Chinoy.
No, my project is ready for you.
That was
precious. Regain to what precious Shumba would be. Ewa Shumba. What precious Shumba.
Hello.
Yes. Nguwa ziriku varwa magetsi za ziriswa iti. Nguwa ze mangwanani ni kumaneru. Mangwanani ndo nguwa inenge ya kuenda wana kuchikoro kumaneru. Wana wanenge wachizoka uva umabasa wana wachiba uchikoro. Tishitari sila kuti mungwa kwa umuni inge mwine magetsi. Vai mbuta uranyeo kutu wanenge wakaisa o magetsi e sola e mwi kwa kwa. Aka zwe iskwa irima magetsi ya rukuta. Ano kwanisa kure iru soro wano mkufamba na kuti. Faife iye mungwa e chando kuni mchaka shiba.
Dambudziko ranyanya kuitika mukati kunyanya mukati neguta reHarare nderekuti mangwanani ngwanani vanhu vari kuenda kuchikoro vana vechikoro vari kuda kuenda kundodzidza ndiyo nguva nenge kuchinzi hakuna magetsi vanhu vari kutarisana nedambudziko rekuti pese pane marobots mazhinji acho anenge asingashandi. Zvinoreva kuti tinewe netraffic congestion. Makuseni akanyanya kuipisisa nekuda kwekuti panenge pari kusangana nevanhu vari kuenda kumabasa vane nguva dzekutanga basa. Ukuwo vana wechikoro vane nguva dzekuti vatange zvidzidzo. Kunonoka kuzvidzidzo ikoko zvinoreva kuti panoita dambudziko revana vanogona kushungurudzika muzvikoro zvavo nekuda kwemapanishimendi kunonoka kusvikira. Apa tinotarisana nenguva yekuti pagore rega rega tine vana vanenge vachinyora bvunzo dzegrade 7, dzeform 4, dzeform 6 kunyangwe nekuma university wanoda nguwa zhinji yemastudies. Saka ne problem yekuti traffic congestion, absence yemafunctional ma traffic lights inoti ita kuti tishike panguwa yekuti ma accidents anoyedzera. Matambudziko pakutsopera kumba zvakare mumazuva rouyira tinoona kuti congestion ya inobva yanyanyisa uye manheru acho situation yacho inobva yaita worse because vanhu vazhinji vanenge vasina kuita gadziriro yekuti tichazosangana nedambudziko rekushayiwa kwekushayiwa kwemagetsi. Saka pari zvino chikumbiro chikuru chatinacho ndechekuti government inogona chaizvo kuimbisa zvinhu zvinogona kuitika, for example nyaya yema alternative sources ye energy, akafanana nekuti tine solar here, tine zvimwe zvinhu zvingawandudze kuwanikwa kwemagetsi muwanhu. Asi tinoona kuti implementation yacho inokanganiswa nematambudziko akaita sehuori. Ino ndiyo nguva yekuti pama SDGs anotaurwa neUnited Nations, Zimbabwe itoriwo imwe yenyika dzinotsinirana naizvozvo.
Vashumba, ndanchikumbira mungoti gana kuti tine vateereri vari parunhare vaviri vanoda kupinda izvozvo.
Ndizvozvo.
Saka ndombokumirai mamakumbira kuti muchangopinda nguva diki tombokuchengetai here tingopedza nemichirongwa.
No, ichana ndichirangotaura ndechekungoti nyaya yemagetsi inoda kuti government isaitarise sekanyaya kadiki asi kuti ibatane nevagari webusiness nemamwe masectors ose, kwete kuti warambe wari pasituation yekuti hawasi kuita production, nyika yogara pasi ivo vachingowimbisa kuti zvinhu zvichanaka.
Thank you so much, Mr. Shumba. You can go. Thank you so much. Ntunga tine muteereri tine vamanhanda vari parunhare hanzi. He wants to pose a question to Mr. Kuchera. You can
vamanhanda mati mune bvunzo bvunza henyu.
Makadi henyu mese toko navabati vese dare.
Aiwa tiri wapenyu vamanhanda. Ndinotenda
zvikoro paurongwa hwatiri kutaura nezvahwo pazuva ranhasi. Nyika kana isina magetsi kudambirira kwayo kunotitambudzei. Zvinobata pazvinhu zvakawanda kuekonomi, kumabhizinesi zvakawandisa, nekuti magetsi ndiwo musimboti wokufamba negwara rinoitawa kuti vaya vanoda kuzoinvesta mukati menyika vauyewo vaine chishuviro chokuti vachanoita bhizinesi pasina mainconvenience. But mubvunzo wandinoda kubvunza ndiwo kuti zvamune mazano akadai iwo akanaka kudai kuti dei hurumende yanga yadai ikadai ikadai, munomboonawo here dzimwe nguva dzamunomboendewo kwana minista uku muchitaura kuti no, isu savagari nevavoni vanotarisa kuona mafambiro ari kuita zvinhu zvaa zvakadi kuti mufambe makadai. As much as we are debating right now, hatina unhu ari kutipindura. We have got the analysts.
Vamanhanda ndikubatei murume wamanhanda. Vamanhanda, vamanhanda, pamusoro wevamanhanda, kana materera show dzedu tatina magumbo live but havana kukwanisa kuya pachirongwa. Saka zvizhinji zvatiri kutaura pano mhinduro dzatinadzo ndo dzatapiwa navagumbo. Saka hatingati hurumende haina kurepresentwa mushow dzedu dzanhasi. Asi kana mune mubvunzo kuna vakuchera mboti idimu nekuti tine vamwe vateereri.
No, it's okay. Ndofunga ndanga ndisina kunge ndanzwa hangu kuti mambeta ndamboti breakdown mbichana pane pandambopata ndikamboendawo pandaida kunotora mapepa. But in any case ndanga ndichingoshuvira kuti in future kana tichidibeta zvinhu zvinobata upenyu hwedu isu vanhu ende pamwe chete nehurumende, ngakuve nemunhu womuhurumende anobatsira vanhu kuti hurumende ine urongwa hwakadai and what is the way forward.
Ndozvatiri kutaura vamanhanda, ndozvatiri kutaura vamanhanda kuti tinogona kusawana, we may not have the opportunity yekuti tivauyise for the government representative, the economist, the consumer tivaise pachirongwa at the same time. That's why tichiti kana tikawana mukana naminista pashow yedu tinovataudza toito recorder for the show, but vanogona kusazokwanisa kuya pa live talk, but still mhinduro dzamune muchibvunza tinenge tine mhinduro dzatiita piwa na minister pamubvunzo yenyu. So for that it's covered.
Ndinotora mumukana hangu nokuti ndofunga kuti ndinenge ndaibatana pauro, saka ndichiti ndamboti rasikirwa ndangozobatira hangu pakati nekutaura kwa kuchitava masimba kutaura kuti maprograms avari kutaura kuti mamwe wehurumende inoita yakaenda norutivo iwo achingaona rutivo nemaonero anenge achiita. Ndopana ndati kana denga vanga varipo vari vese tingadai totobvunza kuti onai minista ini sehurumende kufamba kwamii nako moda kuti zviitwe sei. Ava maekonomisi vachiti aiwa mukafamba negwara iri hatina kwatinosvika ndeni povanokubatsirana pobuda negwara rimwe chete rinoita kuti zvifambe nemukana wakanaka kunobatsira vagari vese vari muzimbabwe.
Tinotenda vamananda nguva dzati kana tinotenda. Regai timbotora mumwe mutereri zvakare. Wakadi hako mutereri?
Hala, ndofunga nhare yadona. Aiwa, zvisinei nekuti vanga vambotibatei kwekanguva, ndofunga vaona kuti kana vari kuti ari kola rekuZimbabwe anzi data yakakwira mutungu. Saka ati aiwa, ndanga ndamenda kabata. Asi zvisinei, regai timbonzwa kuna vaSwindi.
Nemzana Swindi, ukhona ecingwe?
Ngona.
Aha, angazuti phone kabanile esiqomile. Kodwa we have 4 minutes remaining on the clock. Kuqhutshekelwe phambili njani, lungalungisiswa njani lolu daba? Kusiphi umbono wakho amazwi amazwi akho okugcina?
Well, amazwi ami okugcina yikuthi siyananzelela ukuthi eZimbabwe lapha sila ukukhulumisana okuthile kuma-political parties wonke. Besifisa ukuthi ngokubona kwami ngibona ukuthi ngama-political parties bayahlangana bonke bezama ukukhulumisana bedime lolu hlupho ukuthi bebone ukuncedisana njani bangaliqeda njani. Njalo la ngapha futhi i-tripartite negotiation forum yala iqakathekile engenisa uhulumende, ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqhathi kumbe abe-business. Bakhulumisane khonaphana bayibone kanti indaba le bengayibamba njani ngoba sibona ungathi nxa omunye engagijimede siyala omunye egijime siyala omunye egijime siyala kuzekuhambe. So-ke ngibona ungathi yiyo indlela and nxa kukhulumiswa laba abenze imbusazwe omkhali parties kungena amaphathi wonke ikakhulu nala makhulu ungakhangela o-m d c ulanzele ozanu p f awebasezikhundleni la wonke ama-political parties la bafaka amakhanda ndawonye kuzenza ukuthi la abantu abangancethi ilizwe lethu ngama-investors babe le-confidence engxa bengabuya forward ukuthi ngxa bancedise ukuthi bakhiphe ilizwe lethu kudaba esiphakathi kwalo.
Siyabonga mnumzana Swindi. Vakuchera tipei manzwi enyu ekupedzisira.
Isu Zimbabwe ndedu tose hatinei nekuti tinobva kubato remashicha kana bato rematamba. Ngatisaona Zimbabwe mumaziso emapato kuti iwe uri webato iri uri webato iri. Ngatipananei masano ndochekutanga. Chechipiri ngatironge tese kana tine dambudziko hurumende ngaitaure vakomana taitawo dambudziko pakati tokumbirawo kuti tinge tichishanda tose tichibatsirana. Izvi zvekuti iwewe nekuti iwewe uri kwamashizha iwe uri kupi wekupi uri mombe iwe uri jongwa hati ndo zvaita kuti tirambe tichidzokera kumashure. Ngatishandirane kamwe Zimbabwe ndedu tose tinoakutiti vari kutonga neisusuwo tinenge tisatitaona mukana wekutonga kuri kuti tinoda kutonga ngatishande tose. Zvanga zvitaurwa navo manhanda kuti ngatirambe tichicreata mikana yakadaro hurumende ndo ine mikana yekusvisa mikana yekuti ticreate mikana yakadaro nemiwo tinepenyuro tigare pasi tese tionesana nekuti Zimbabwe yachona ndeyedu tose. Isusu nevari muhurumende kana Zimbabwe ichinesa zvinonzi kuZimbabwe ndokusiri kushanda hazvinzi hurumende chete.
Thank you there, Mr. Kuchera Zvadaira Jonga, and I would like to say thank you to our guest, Mr. Masimba Kuchera, economic analyst, Ambrose Sivindi of the Bulawayo Progressive Residents Association, as well as Mr. Precious Shumba of the Harare Residents Trust.
Tichitenda vateereri vanga vachiona nekutevera chirongwa chino nivakwanisa kupinda muchirongwa. Tinoti rambai makatsigira Studio 7 zvirongwa ndezvenyu. Zita ndini Jonga Kandemiri, murira zvakanaka.
Elami untungamiri nkomo.